just to put it in.
Mashoko, dinoperwa na mashoko, pamoyo.